Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri chivabvu 23 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maallegations avari kufeisa kwatiri takabatarisa asi maallegations hatingatano musoro, but maallegations andiratidza kuti vanhu vari kungorwisana zvavo.
Nhengo dzezanupf dzakarwisana nemusi wesvondo dzemizwa pamberi pedare muulawayo. A company National Railways of Zimbabwe inonzi ine chikwereti chemari inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemaviri emadhora kuvashandi vayo vave nemakore vasingatambiriswi mihoro yavo yakakwana.
Semugari wemuna muManchester agara kwenguva yakareba, ndingati zvinhu zvakasangana. Vazhinji vari kutya, vamwewo vari kungoita sezvatinongoita mazvese.
Vanhu makumi maviri nevaviri vanobva kuManchester, apo munhu anofungidzirwa kuti ainge akazvipakatira nemabhambu akaputitsa mabhambu aya panze peManchester Arena mushure mekunge muimbi wekuAmerica Ariana Grande apedza kuimba. Ko Caps United ingakunda here Alger mumutambo weCAF Champions League? Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanomwe vamiswa pamberi pedare muBulawayo nhasi zvichitevera mhirizhonga yakaitika pakati pevamwe vatsigiri vebato reZANU-PF muguta iri nemusi wesvondo. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanomwe ava vapinda mudare vari muzvikwata, kuchitanga vechidiki vatatu kukazoteverera mudzimai mumwe chete kuchizopedzisira varume vaviri nemudzimai mumwe chete. Vanomwe ava vanosanganisira vechidiki vanoti vaDavis Muhambi, vamagura Charumbira navamautomoyo naamai Abigail Nyamunda, pamwe nevarwi vehondo yerusununguko vanoti vaSifas Muve, vaLuke Mpofu naamai Juliet Svanda, uye vange vachipomerwa mhosva dzinosanganisira kupunza midziyo kana kuti malicious damage to property muchirungu, pamwe nekurova vanhu. Vanuve, vampofu na amai Svanda vari kunzi vakarova sachigaro wevechidiki veZANU-PF mudunhu reBulawayo muzvare Ana Muhushwa. Vanomwe ava vange vachitongwa vachibva kumba, havana kubvisiswa mari yechibatiso uye vanzi vadzoke mudare zvekare musi wa2/10. Rimwe remagweta ange achimirira vanomwe ava vatanaka Muganyi vaudza dare kuti pachadzoka vanhu ava zvekare mudare vanotarisira kuti vachuchisi vachange vagadzirira kuti nyaya yavo itange kutongwa sezvo vati havazobvume kuti nyaya iyi izoendeswa mberi zvekare. VaMuganyi vaudza Studio 7 kuti mhosva dziri kupomerwa vanhu vavakamirira ndedzenhando uye dziri kungosimudzwa nemakakatanwa munyaya dzezvematongerwo enyika.
Maallegations avari kufeisa kwatiri takabatarisa asi maallegations hatingatano musoro, but maallegations andiratidza kuti vanhu vari kungorwisana zvavo, saka tichazoona kana tazopinda chi kutrial.
Vanhu gumi vakasungwa nemusi wesvondo zvichitevera mhirizhonga yakaitika pamuzinda weZANU-PF muBulawayo. Vanoziva nezviri kuitika vanoti vanhu ava vakarwa nekuda kwekurwira masimba kuri kuitika mubato iri. Vamwe vatatu vasina kupinda mudare nhasi vanotarisirwa kupinda mangwana. Vachitaura neStudio 7 nezuro, dzimwe nhengo dzeZANU-PF dzainge dziri mukurwisana uku dzakati kurwisana kwainge kuri pakati pevanonzi vanotsigira chikwata cheG40 chinonzi chine vanhu vakaita segurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere, uye chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste icho chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Thank you. Vanachiremba, vanamukoti nevamwe vashandi vemuzvipatara nhasi varatidzira muHarare vachiti havasi kufara nemashandiro ari kuita sangano rinovamirira reHealth Services Board. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association Enoch Kidongo vaudza Studio 7 kuti vanga vachiratidzira havana kukanganisa mabasa ekurapwa kwevarwere asi kuti vanga vasiri kushanda kunyanya ndovapinda mukuratidzira. Vati zvinhu zvakawanda zvavakavimbiswa neHealth Services Board hazvina kudzadzikiswa. Vashandi vemuzvipatara vanogara vachiramwa mabasa vachiti hurumende inovabata neseri kweruoko. Studio 7 aina kukwanisa kubata sachigaro weHealth Services Board Dr. Love Mombengeranwa sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Isu savashandi tanga tichitarisira kuti hurumende ariyo muridzi wekambani inonzi Railway. Tanga tichitarisirawo savashandi kuti hurumende.
Vashandi vekambani National Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ vanoti vanga vachitarisira kuti hurumende ichabatsirawo National Railways of Zimbabwe mukuona kuti vashandi vayo vavaniswa mihoro yavo iyo yave nemwedzi inodarika gumi nemishano vasati vatambiriswa izere. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi veNational Railways of Zimbabwe reZimbabwe Amalgamated Railways Workers Union vakamurai mwoyo vanoti vashandi veNRZ vari kushupika zvakanyanya zvekuti hurumende iri kuzviona asi hapana matanho airi kutora ekugadzirisa dambudziko ravo. Sachigaro webhodhi reNRZ Valeri Mavhima vakatenda kuti kambani yavo iri kukundikana kubhadhara vashandi vayo mari dzemihoro idzo dzave kudarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora nekuda kwekuti haisi kushanda zvakakwana. Vamavhima vanonzi vakazivisawo kuti dare remakurukota rakavapa mvume yekuti vatsvage vanoda kubatana neNational Railways of Zimbabwe mumatano avo ekuedza kumutsiridza kambani iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Isu savashandi tanga tichitarisira kuti hurumende ariyo muridzi wekambani inonzi Railway. Tanga tichitarisirawo savashandi kuti hurumende inofanira kubatsirawo Railway kuti vabhadharawo chimwe chikwereti chedu. Nokuti iko zvino vanhu vari kufa, vanhu vari kurwara, vamwe vari kusiya mabasa nenzira dzakasiyana-siyana vachingosiya zvikwereti kuRailway.
Asi kana munombogara pasi neRailways, zvichemuirira havananga vakazvisisa here kuhurumende kuti hurumende inge ichigadzirisa?
Ivo matauriro avo vanoti takasvitsa kuhurumende, ende nguva dzese vanenge vachikota kuti nyaya yasvika kukabhineti iri kutariswa nekabhineti. But isu zvokuti iri kutariswa nekabhineti ka? Taizofarawo dai taizonzwa zvinenge zvabuda kukabhineti kwacho zviri positive. Kuti vo kukabhineti kwakaenda nyaya yenyu vashandi veRailway, hurumende yati mwedzi unotombokupaiwo 1 miliyoni chisheya ivo pazvikwereti zvenyu zvamuinazvo. Tingadai tichifara savashandi veRailway, hatina chimwe chatingange tichishora kana pakabuda pakadaro saizvozvo.
Tanzwawo kuti Railway inenge yapiwa mvumo nedare remakurukota nekabhineti kuti inge ichitsvakawo vekunze kana vemunyika vekubatana navo vatingati mainvestors. Muri kutambirawo sei danho iroro?
Isu savashandi kana mainvestor achiuya kuzochengetedza basa redu savashandi hapana chakaipa. Chatinozorambirana nacho ndechekuti kana investor akauya ouya achitaura kuti vashandi veRailways vakawandisa, ningi naningi handimudi pano pabasa, plus maconditions of service amamuinawo aya wekuti munotanga basa nenguva yakati muchioda nenguva yakati indaudi mushe ndauda kuti mushandisa madhongi. Kana investor akauya nenzira yakadaro, isu savashandi veRailways hatizvitambire.
Imiwo mune mamwe matanho here amuri kuitawo ekuedza kuti mari dzenyu dzikasike kuuya?
Kumatare dzimhosva takaenda kandemiri iyi nyaya masalaries haisi nyaya nyuwani, haisi nyaya itsva. Takaenda kubva muna 2010, 2011, 2012 tichienda kumatare dzimhosva. Asi chatakatozoona, takaona sokuti Railway kati kadoendesa nyaya kumatare dzimhosva vanobva vadopeta mavoko avo voti haiwa zvatinakira nyaya iri kumatare dzimhosva, saka nokubhadhara vachabhadhari.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi veNational Railways of Zimbabwe reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vakamurai mwoyo vari parunare neStudio 7 kuulavayo. Tabatawo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo avanoti vashandi vanoziva zvikonzero zviri kuita kuti NRZ ikundikane kuvabhadhara. Dr. Gumbo vanoti mari inotambirwa nevashandi inobva pabasa ravanoita, asi iye zvino National Railways of Zimbabwe haina basa zvichirevawo kuti kana vashandi havana mari. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi chikwereti chiripo, but National Railways haisi kuita mari. Mari inotambirwa navashandi inobva pabasa ravanoita. Kana pasina basa ravanoita hapana mari inouya, nokuti inobva kunani? Navara basa.
Tanzwawo kuti kabineti yakapawo go ahead yekuti iyo National Railways itsvakewo vekubatana nawo kana mainvestor. Munofunga here kuti zvingarerutsa dambudziko?
Chiripo ndechekuti ndozvatiri kutotraya kuita. Iyo National Railways pari zvino inotova overemployed. Basa haina, vese vaiipa basa havachina basa ravanoipa. Vese veshuga havachatakuri shuga, vongotaura dzimwe nguva shoma shoma. Vana zvespc havana basa ravanovapa. Vemarasha havana basa ravari kuvapa. Saka chiripo ndechekuti pari zvino tiri kutoronga kuti National Railways of Zimbabwe tiitsvagire vangada kuuya kuzoiita kuti imuke igokwanisa kuti iatrakte vangakwanisa kuipa basa. Nokuti haina malocomotives akakwana, haina mawagons akakwana. Mushandi wega wokuNRZ unoziva izvozvo kuti munhu akomplaina achiti handisi kupiwa mari hurumende ite zvainoita. Hurumende vanhu, kana ivo vasina mari yavanoshanda, hakuna mari inowanikwa nehurumende inobva pamwe kunze kwekubva mune vanhu. Tiri kutsvaga pari zvino tibatsirana nebhodhi racho kutsvaga wekutipatina wokubata nesu kuti timutse National Railways of Zimbabwe nokuigona kuyiwa kutsvagira mawagons namalocomotives kuda tingakwanisa kuti tebasa iroro. Pari zvino chiri kutinoita ndechokuti kuipa kwakaita mabhuku acho, hamungati books of account, ndo ari kutikonzeresa kuti zvitiremere kuwana vanokwanisa kuti vatibatsire kuti vaite partnership nesu.
Ivo vashandi, Dr. Gumbo, vari kutyawo zvakare kuti dzimwe nguva pamunoita partnership kana kuwana vekubatana navo vanopedzisira dzimwe nguva vakurasikirwa nemabasa. Mungavapa chivimbiso here chekuti hapana anozorasikirwa nemabasa?
Aiwa, handigoni kuvapa chivimbiso ichocho. Takatotsvaga forensic audit. Kana vanhu vari pabasa vanofanira kuva nebasa ravanoita, kana vasina vanofanira kubva. Haisiri mhosva iyoyo, zvinoitwa nebasa rose hazviiti National Railways of Zimbabwe yega.
Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vari parunhare neStudio 7. Vanhu makumi maviri nevaviri kusanganisa vana vadiki vakashaya Manchester kuBritain nezuro mushure mekunge mumwe munhu akanga akazvipakatira bhambo akazviputitsa paManchester Arena apo pairidza mimhanzi muimbi wekuAmerica Ariana Grande. Vanhu vanosvika makumi mashanu vanonzi vakakuvarawo muchiitiko ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump uye mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vashora zvikuru chiitiko ichi. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu muManchester pari zvino, Blessing Zulu weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta iri vaMcDonald Chimbizi.
Pari zvino muManchester vanhu vamuka vaine kushushikana kukuru zvikuru sei nenyuzi dzekukuvadzwa kwavana kwavanga vaenda kumutambo kwaAriana Grande. But semugari wemuna muManchester agara kwenguva yakareba, ndingati zvinhu zvakasangana. Vazhinji vari kutya, vamwewo vari kungoita sezvatinongoita mazvese. Sezvakaita seni ndinoshanda muguta imomo meManchester maitikira bongozozo. Asi tangomuka tiine chivimbi chekungoti chinouya chinotiwana isu. But mota dzemapurisa dzamuka dzakazara mumugwagwa, uye panga pachingosvika nhau dzekunzi pane mamwe mashopping center anzi vanhu vabve vasuduridzwa nemamwe matrain station. Saka sekungozivo kwenyu panotambirika nyuzi dzakadaro, hapana kugadzikana kwepfungwa kunonyatsoitika kwakawanda. Asi vashandi vazhinji vemumaofisi vanga ndichitaura ndichionawo navo vanga vachiratidza kutyawo, asiwo vachiratidza kuti vanoda kuenderera mberi neurongwa semaitira vanga vachingoita mazuva ose.
Imi munombopfuurawo here nepachiteshi apa?
Chaizvo, nguva dzose sezvandambotaura ndinoshanda kwavanoti ikoku financial district yeManchester City Centre. Saka iguta rangu ndinoshandisa chiteshi ichi.
Imowo mudhorobha iri mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawandawo here, uye pane vamambonzwawo here kuti akakuvara kana kuti anga ariko kuchiitiko ichi?
So it chakati wande weku musha kwedu ku Zimbabwe nekuti even ma church makuru ano vanosanganisira vanazayo jana na FM vane mapazi imomo asi so far pahama dzangu neshamwari dzangu dzandinoziya hapana wandati ndanzwa akuvara kana kuti abatanidzirwa musekwende.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reManchester kuBritain vaMcDonald Chimbizi vanga vari parunare kuManchester kwakare na Blessing Zulu Studio 7. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasoro rese mukucherechedza zuva rekupedza chirwere chekutsemuka dundira chinosangana nemadzimai akawanda. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu munyika vaungana pachipatara chechinhoi apo pakaparurwa chirongwa chekurapa chirwere chekutsemuka dundira mugore ra2015. Kusvika pari zvino madzimai anopfuura mazana mana vakarapwa chirwere ichi. Vakarapwa ava vauya pagungano ranhasi vachitaridza kufara zvakanyanya. Mumwe wevamwe vakarwara nechirwere ichi kwemakore makumi matatu nemaviri amai Christina Godzi vanoti vari kufara zvikuru sezvo vanga vosemwa nehama neshamwari.
Saka ndabva ndangogara ndadhava kudaro ndakaitwa 85 kusvika zvino makore ose 32 muchindiona ndakadai. Saka inini ndakazonzwa kuti kunobatsirwa noumwe wakabva kuno. Asa akandiudza inini akabudza murovora murovora ndiakazonitora kuuya kuno. Saka upenyu hwakaita sehuru munhu unokuvenga munhu haadi kugara newe padhuze. Kana ngochifamba mubhazi unotonzwa chinzi muno mashata unoshaya kuchindiita sei.
Amai Shamiso Mhete avo vakarapwa mushure mekurwara kwemakore mashanu vanoti kunonoka kuwana rubatsiro munguva dzekusununguka ndizvo zvakapa kuti dambudziko ravo rikombe.
Takaita nguva yakareba tirwadziwa nepamuviri pangu tisina kuwana rubetsero rwekuti ndikwanise kusvika pachipatara. Saka pandakatotaurwa kuenda kuchipatara saka ndandatoneta saka ndakavata ndisina kana kuwana rubetsero ndikamuka sina kuwana rubetsero ndakazowana rubetsero kumatu rava zuva reyechatu.
Mumiriri weUNFP munyika vachieke tidiane sise ndivo vanga vari munyarikane pachiitiko chanhasi vati madzimai masere anofa pazuva vachisununguka. Vati madzimai ane chirwere chedundira anoda rubatsiro rwakanyanya. Vataura vakamirira gurukota rezveutano vasidney makarau vanoti zvipatara zvinofanirwa kubatana nemasangano akazvimiririra kuti avandudze nyaya dzezveutano munyika sezvo hurumende isina mari. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti madzimai anosvika mamiriyoni maviri vari kurarama nemaronda anowanikwa pakusununguka. Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rinoti Hope, Healing and Dignity for All. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Aka Chigoriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeGambia nhasi yashandisa mutongo wedare mukutora pfuma yevaive mutungamiri wenyika vaya yaJame avari muupoteri. Zvinhu zvatorwa zvinosanganisira mari yanga iri mumabhuku ekumabhanga anoda kusvika makumi mapfumbamwe pamwe nemakambani 14 ane chekuita navaJame. Gurukota rezvemitemo muGambia vaAbubakar Tambuda vati vaJame vakaba mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yeveruzhinji vasati vatiza kubuda muGambia vachienda kuEquatorial Guinea munandira. Banga reAfrican Development Bank rinoti riri kutarisira kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe kana kuti GDP uchakura nechikamu chimwe nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 1.3% gore rino nenyaya yegoho rakanaka riri kutarisirwa. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kupesana nemaonero aya. Mavilas Musanganya wewe Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi iri mugwaro rakanzi African Economic Outlook 2017 rakaparurwa nezuro muHarare pasi pedingindira rekuti Entrepreneurship and Industrialization. Vakatungamira ongororo iyi ndeve African Development Bank, sangano reorganization for Economic Cooperation and Development uye United Nations Development Program. Asi masangano aya anoti mugore rinotevera ra 2018 upfumi weZimbabwe uchaderera nezvikamu 0.9%. Mubhajeti ravo regore rapera, gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakange vati upfumi hwenyika waizokura nechikamu chimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7%. Vachinamasa vaitaurawo nyaya imwe chete yegoho rakanaka. Vaimbove gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatenda ibiti vati zvikamu zviri kutaurwa izvi zvakatonyanya kukwira nekuti nyika yaita mamvemve.
So even 1.3% iyoyi itori pamusoro yakatowandisa. For some of us the economy inofanira kunge itori kumashure kuma minus 1.8%, but at least ye African Development iri more realistic than pane 3.5% yachinamasa. Economy haina mabasa, 95% evanhu havana mabasa, maindustry akavharwa. Yes, we've got yet a good rain season, but that's only one sector of the economy, which is agriculture. And agriculture actually kushaya intermediation. Varimi vari kutengesa fodya vari kushaya mari because government iri kuba mari yabuya muZimbabwe kuzotenga fodya. Pachibage paipai futi government ichashaya mari yekubhadhara $390 kutenga chibage chaichiya. So vanhu vakoniwa kurana ikonomi.
Asi mumwe mutevedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti semaonero avo upfumi hwenyika huchatokwira nezvikamu zvakawanda pane zviri kutaurwa neAfrican Development Bank nemamwe masangano.
Zvakataurwa nehurumende nezvakataurwa neIMF panyaya yekukura kweikonomi yeZimbabwe gore rino zora zvikafanika zvinenge zvakati jeke nokuti havanga vapinda mukati vachiongorora kuti zviri kuitika vachitarisa nekukohwa kwatiri kuita. But zvauya ne African Development Bank handifunge kuti vange vaita kana even desk order, but iprojection yavo yavanongoona havo saizvo. Isu hedu kungoona kwete tofunga zvo inotokwanisa kusvika kumatwo, ina hangoona inotopfuura kumatwo kana close to 3 as well.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze, asi vachiti havo Zimbabwe iri kubva pasi pasi.
Ini ndinoona sekuti 1.3% inenge iri pasi nekuti tikutarisa gore rapfuura ranga riri gore renzara, ranga riri gore ranga rine ranga risina kunyatsonaya mvura, richitevera zvakare rimwe gore ranga rakapfuura racho ranga risina kunaya mvura. Kana izvozvo nyika yanga yakaberera chose. Zvino kana nyika yakaberera chaizvozvo pakanaya mvura sezvazvaita izvi, nyika inosumuka, inoita mapercentage growth inoti kurei nekuti nekubva pakadzika chaizvo. Saka ndinofunga kuti 1.3 yakanyanya kuti dzikei iri pamusoro kana pe2.5% yotenda kuti tinogona kuzviita izvozvo.
Zvinhu muZimbabwe zvakaita manyama amire nerongo zvichionekwa mukushaikwa kwemari mumabhanga uye kushomeka kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Masangano anokurudzira runyararo munyika uyezve anoshanda nevechidiki anosanganisira reHeal Zimbabwe anoti ari kuita zvirongwa zvekudzivirira mhirizhonga munyika munzvimbo dzakasiyana-siyana pamberi pesarudzo dza2018. Heal Zimbabwe iri kuita nhimbe kunzvimbo dzinosanganisira Gokwe North, Mutasa South, Mazowe nemuzarabani North, uko iri kuunganidza nhengo dzemapato akasiyana-siyana ichiparidza shoko rerunyararo. sangano iri riri kushorawo mhirizhonga yakaitika muBulawayo pakati pevatsigiri veZANU PF nemusi weSvondo. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata vanoona nezvokufambiswa kwezvirongwa zveHeal Zimbabwe muzvare Stabile Dewa kuti tinzwe zvizhinji nezvavari kuita.
Tiri kushanda munzvimbo dzinokwana kuita 27 districts muZimbabwe. Dzinova nzvimbo dzakanyanya kusangana nemhirizhonga yemakore ese atapfuura kudarikira makore kusanganisira makore a2008 kusvika izvizvi. Heal Zimbabwe yakaona zvakakodzera kuti ibatanidze vanhu vanobva munzvimbo idzodzo kusanganisira matraditional leaders anosanganisira masabhuku madzishe nemachiefs edu kuti vabatane pamwe chete vachishanda pamwe chete nevechidiki nemadzimai kuumba runyararo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Chinangwa chedu chiri chekuda kuti vanhu vabatane, vanhu vasarovane, vasakuvadzane zvine chekuita nemhaka.
Vechidiki vanovaivo vanowanzoshandiswa munyaya dzemhirizhonga vari kuchigamuchira sei chirongwa ichi?
Zvatinoita seHeal Zimbabwe takanyanyoona kuti tikaita mameetings aya anoungana vanhu vakuru nevechidiki pamwe chete. Vechidiki vedu havanyanyi kuuya vachizoparticipata zvakanaka. So zvatakaita seHeal Zimbabwe takati takuita nhumwe iyo yatinoti mhimbe iyeki inotageta vechidiki vari pavo vega vanenge vachisangana vavechidiki vechidzimai nevechirume vachitamba mabhora aya anenge achirefriwa nevatinoti matraditional leaders nemapurisa donzvo riri rekukurudzira runyararo.
Muzvare Stabile Dewa ndo vanoona nezvokufambiswa kwezvirongwa musangano reHeal Zimbabwe vanga vachitaura parunare namutungamiri mukomo weStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Tanonoka Hwande achitiverengera pamire hurumende yeAmerica.
Mamirioni nemamirioni evanhu anonzi akatarisana nenzara munzvimbo yakakomberedza dunhu reLake Chad. Mumakore mazhinji yapfuura nzvimbo iyi yairwa nezvirwere zvinotapurirwana zvinosanganisira hepatitis E, cholera nemhetamakumbo. Sangano renyika dzepasi pose reUnited Nations riri kuti nzvimbo iyi yawirwa nematambudziko aya anogona zvekuzokonzera mhirizhonga, kusagarisana kwakanaka, kusawirirana, urombo nekurwisana munzvimbo iyi. Sangano iri rinotizve chimwe chinhu chiri kukonzera kunyanya kuipa kwezvinhu munzvimbo iyi ibato rinopfurikidza mwero reBoko Haram iro rave nemakore anopfuura 15 richiuraya nokutapa vanhu munyika dzinoti Chad, Niger, Cameroon neNigeria. Asi kuipa kwezvinhu munzvimbo iyi kunonzi kuri kukonzerwawo nekushaya hanya kwehurumende dzenyika idzi. Hurumende yeAmerica inoti yakagadzirira kubatsira vanhu vari kushungurudzwa nemamiriro ezvinhu munzvimbo iyi ichibatsirana nemamwe masangano anopa rubatsiro. Mugore rino ra2017 hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi ravo reUSAID yakabatsira nemari inopfuura madhora $200,000 emamiriyoni munyika idzi. America iri kukurudzirawo vanopa rubatsiro kuti vawedzere mari yokubatsira nyika ina idzi dzakapoteredza nyanza yeChad.
Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa naTanonoka Hwande weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na 8 PM mutungamiri mukomo weStudio 7 ari kutarisa zviri kuitwa nemamwe masangano evechidiki kudzivirira nyaya dzemhirizhonga sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemuna 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzeZANU PF dzakarwisana nemusi weSvondo dzinomiswa pamberi pedare muBulawayo. Kambani yeNational Railways of Zimbabwe inonzi ine chikwereto chemari inosvika mamiriyoni 20.2 kuvashandi vayo vave nemakore vasingatambiriswe mihoro izere. tabatashwa kumagume chorongwa chedu chanasi anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamene na Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 23 Inkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa report inabantu abangelalwazi into abayebeyenza kutshengisela ukubana umsebenzi wabo uyawuyiphambili. Ngakho ke sithi thina ngabe kungalungisiswa phela njengoba sebekhulumile ukuthi i-health service board kufuze kube labantu abalolwazi ngezempilakahle, hatshi ukufaka nje orhwayibheshi, kufake kube labantu abalolwazi.
Izisebenzi zezempilakahle iningi lazo kungabongi zitshengisele emahofisini enhlanganiso ye-Health Services Board zikhonona ngesiphatho esibi emsebenzini.
Incabango kaMasango le igcizelela nje ukuthi kuyindlela abafuna ukuphilisana layo nabantu beMatebeleland. Kodwa thina sithi hayi, umntwana angathatheli ilungelo lakhe lokufunda ngoba balutshwane esigabeni. Njalo ma sikhangela i-acceptable teacher to student ratio 1:50.
Izakhamizi zeMandebeleni zidla amahabula ngenkulumo kanobhala wogatsha lwezemfundo othi izikolo ezingamathumi amane zilakho kuvalwa ezansi eMandebeleni. Inani labesabefele engozini yokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu le-ISIS eManchester kwelebhilithane seledlule amathumi amabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi zezempilakahle iningi lazo kungabongi ezivele kumagumbi amane elizwe zitshengisele emahofisini enhlanganiso ye-Health Services Board asesibhedlela separirenyatwa eHarare zikhonona ngokungaqhubi kuhle umsebenzi kweziphathamandla zale ibhodi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kuncwadi yazo yezikhalazo eyethulelwe umgcinisihlalo we-Health Services Board, izisebenzi zempilakahle lezi ezibalisa udokotela, abongi, abasebenza emavinkilini emithi, ama-pharmacists labanye, bathi bakhathazekile ukuba lokhu engakenziwa inguquko abayithenjiswayo kusukela ngomnyaka 2009. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoki Longo, uthi bakubone kufanele bathathe leli nyathelo ngemva kokunazelela ukuba akukho kwenziwayo ukulungisisa uluhlu lwendlela okumele basebenze ngayo kanye lesimo sokuholiswa.
Even if you are 10 years experience, 12 years, 15 years,
ungaze ube usufikise iminyaka elichumi usebenza, elichumi lambili, elichumi lanhlanu, uyabe ulokho ukugrade D1, ufana lomuntu osanda kuphutsha izifundo zakhe zokuba ngumongi. Ungaze ube le-degree, i-masters kumbe le-PhD, ngoba silabo abongi asabafika kulezo zibanga kumfundo yabo, uyabe ulokho ukulona leli grade u-D1.
Abakhulume lalumsakazo ngokutshengisela lokhu bathi lanxa kubuhlungu okwenzakalayo bayalisekela leli nyathelo. Umnumzana Mlondolozi Ndlovu, isakhamuzi edolobheni leHarare, ukhuthaza iziphathamandla ze-Health Services Board ukuba zigcwalise izivumelwano ezenziwayo lezisebenzi.
Nxa ibhodi inabantu abangelalwazi into abayebeyenza kutshengisela ukubana umsebenzi wabo uyawuyiphambili. Ngakho ke sithi thina ngabe kungalungisiswa phela njengoba sebekhulumile ukuthi i-health service board kufuze kube labantu abalolwazi ngezempilakahle, hatshi ukufaka nje orhwayibheshi, kufake kube labantu abalolwazi.
Esinye njalo sezakhamuzi zeHarare, umnumzana Charles Nyoni, uthi kuqakathekile ukuba abasekela yiloba yiluphi uhlangothi kube ngabazi abakwenzayo ekuphatheni abantu.
nje kutshengisa vele ukuthi kabakho ekusebenzeni umsebenzi oqhakathekile welizwe ukuthi bakhokhele i-health sector, kodwa bakhona ukuthi babe bezimisele nje ukuzifakela imali ezikhwameni zabo ukuthi baze banothe bona. So yinto edanisayo, yinto ebuhlungu kakhulu, ngoba bona bengagula kabavumi ukuthi bayelatshwa yibo laba abantu ababakhokhelayo, ngoba bayakwazi ukuthi kabababhadali kuhle, njalo bayakwazi ukuthi vele iye akula amaphilisi akwanileyo.
Ukhuthaza uhulumende labamankampani ukuba ma bekhetha baqondise ezikhundleni, kumele bananzelele ukuthi bayawuzwisisa na umsebenzi wabo, njalo bazawuqhuba ngemfanelo, hatshi isimo esikhona. Unyonathi sesilibulele ilizwe.
Kuqakathekile sibili ukuthi laba abantu izikhalazo zabo zizwakale njalo zilandelwe. Abantu bonke laba abakusecretariat yopi batshise umsebenzi, kuqhatshwe abantu abazimiseleyo.
Bathi bazaqhubeka betshengisela ngolwesibili maviki wonke kusukela lamhla zize zilungisiswe izikhalazo zabo. Ukutshengisela kwalamhlanje bekwehlukile kokunye ukutshengisela lokukhonona, ngoba okokuqala abakhokhela inhlangothi ezehlukeneyo ezifana leziphathamandla zabongi bebekhona labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zesigaba seMandebeleni zidla amahabula ngenkulumo kanobhala ogatsha lwezemfundo eprimary lesecondary, othi izikolo zingamajumi amane zilakho ukuvalwa ezansi eMandebeleni ngoba zilenani eliphansi labafundi, okudalela lezo zikolo lohulumende indleko enkulu. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izakhamizi zeMandebeleni zithi uhulumende uma eseswele okokwenza laphume embusweni ayeke ukwephula amalungelo abafundi, ngoba ukuba labalutshwana akutsho ukuthi isikolo sivalwe. Abantu bathi uhulumende kumele akhumbule ukuba izikolo zivele zingumango omude kulemizi, njalo iningi labafundi lifundiswa ngababalisi abangazi ulimi lwabafundi, okubangela ukuba lenani labafundi abaphumelela esikolo lehle. Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi inkulumo kaNkosikazi Masango ngeyomuntu ongazi ngezemfundo, ngoba abantwana noma bebalutshwana balelungelo lokufunda.
Siyakwazi ngabantu abahamba befundisa bale mfundiso yokuthi abantu beMatabeleland balutshwane kulabantu beMashonaland. So imicabango kaMasango le kugcizelela nje ukuthi kuyindlela abafuna ukuphilisana layo labantu beMatabeleland. Kodwa thina sithi hayi, umntwana angathatheli ilungelo lakhe lokufunda ngoba balutshwane esigabeni. Njalo ma sikhangela i-acceptable teacher to student ratio, 1:15 yiyo i-acceptable ratio.
Umnumzana Josephat Mzacangulube uthe yingabomo ekhulunywa ngumabhalane wezikolo ethi kwaqala kwavalwa amankampani sebefuna lokuvala izikolo.
Sikhangela ukuthi yonke into le bayenze ngabomo, ukuthi obukhulu bevala i-industry kobulawayo beyi-transfer beyisa eHarare, yonke into ethizakala. Even ngazi ukuthi ukhangela kuthi esikulwa kukhona phakathi kwanamaphati, whether MDC ZANU-PF labo NPPA kamjuru, kubanga isikhundla kwasanakuzanathi kubanga isikhundla, ngoba kulomunye umhlobo obona wathiwa ngumhlobo ongcono kulomunye.
Unkosikazi Sichasisile Ndlovu weGwanda Community Youth Development Trust uthi izikolo ezivele zifuna ukuvalwa ngezisendaweni yamapulazi okwahlaliswa kutsha abantu, ngakho ke sokuza kwengeza kunhlupho ezivele zikhona ezigoqela ukukhuphuka kwenani labangafundanga kulumhlubulo.
Abantwana bonana bafike bazabuya ngathi, then they will be forced to drop out from school. Then at the end of the day, the government will be asked from Wakanda if I to education for abantwana babo.
Izikolo eziningi emaphandleni abafundi bahamba umango omude, izakhiwo ezikhona azifanelanga ukufundela, njalo ababalisi bayasilela. Kwezinye izikolo amanzi lezambuzi akula, okwenza ukufunda kube nzima, lenani labafundi abaphumelela kumihloliso liqhubeke liphansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Amapolisa lokhu eqhubeka ezama ukuhlenga abasinde engozini yokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni womunye wabahlamuki be-ISIS edolobheni leManchester kweleBhilithane ngemva komdlalo womculo wodabuka kwelemelika u-Ariana Grande. Inani lasebefele kulingozi selifike kumachumi amabili. Abambalwa babikwa belimele kabuhlungu. Laloba bedaniswe yilesi sehlakalo kabasoze bavume ukwethuselwa ukuthi bahlalele evalweni imisebenzi yabalwa becatsha laba abakholo lwesi-Muslim abedlulisa amalawulo. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakale eManchester, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Phillips Banda oyisizalwane seZimbabwe esihlala kulelo dolobho leManchester.
Bengingekho phakathi kusenzakala. Lami bengingomunye njobe ebezihambela edolobheni, kodwa kusenzakala bengingekho. Sipho ngubona nje sokungama-ambulensi, kungama-ambulensi kodwa thank God ukubana hayi thina kuzange kusi-affecte kangako ngokuzwa ukuthi kuthiwa kulabantwana nje abavele bezingozi eziningi.
Amapholisa athi kwenze njani, njalo bayasho yini ukuthi ngibani obhombile lo mhlalo?
Akukabile information esiphumile kwesiphonguzwa ama-rumors ukuthi kuthiwa kona okade kwenza ingane kuthiwa ufele phakathi, kodwa ngama-rumors asikezwa lutho. Njengobana nje namhla ukhuluma lami ngalesi sikhathi kusanda nje kwenzakala.
Abantu emphakathini bakuthatha kanjani?
Abantu ikuthi abantu be abangapha ngase-England ngabantu abangafuni ukuthi kuthiwa ngama-losers. Abantu bathi kona ukuthi siyekele kuya emsebenzini kuyabe kungani kuthiwa kona siyavumela i-NM ukubana iwine. So hayi abantu badanile kakhulu, kodwa hayi emsebenzini namhlanje kungani kunormal. Sikhuluma kanje nje ngizwa kathesi kuthiwa kona e-city center e-town e-Andale Manchester sebe-evacuatile njalo, but asikwazi ukuthi kuyini.
Bakhona yini abantu abalimaziwe kulo mdlalo?
Ngokukhuluma kwabo okwamanje kuthiwa abantwana asebeswelekele sebeinumber sifika ku-22.
Inhloko kahulumende unkosikazi Theresa May yena ke uthi ukhangelele ukuthi bazakwenzani ukuze babambe laba bantu ababhombile lo mdlalo.
Remember ngase-England sikhayelele ukubana sibe lama-election ngo-June. So namhlanje kade kumele ukubana bonke bayenze ama-campaigns, ama-political parties. Kodwa-ke ngithe ngibona ku-news lapha bangani babambene bonke ama-parties bathi hayi okwanamhlanje okwama-campaign akukho abantu be-England kumele babambane bekhumbula lolu suku ngoba lusuku olumnyama kakhulu olwenzakelwe eManchester.
Hello ke ngumnumzana Philip Sibanda isizalane seZimbabwe esihlala edolobheni leManchester kweleBhilithane ube xoxa le Studio 7 ekhona le eBhilithane. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngemizamo eyenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezizama ukuthi kube lokuthula eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa kwele Indonesia ajezise amadoda amabili afunyenwe ephatheke kwezocansi bobutabani ngokubathela ngemvubu phambi komphakathi lamhlanje. Abalwa becatsha besi-Muslim abedlulisa amalawulo balwise kwele Afghanistan. Abesi-Taliban babikwa behlasele inkamba yebutho likahulumende babulala amasotsha kahulumende edlula alitshumi kwalimala ambalwa. Lamhlanje kwezomnotho welizwe. Umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kancane ngomnyaka ozayo ngesilinganiso esikodwa ekhulwini i-1.3%. Lokhu kuphume kuphenyo olu olwethulwe inhlanganiso ye-African Development Bank ibambisana lenhlanganiso ye-Organization for Economic Cooperation and Development le-United Nations Development Program kwele India izolo phansi kwesihloko esithi African Economic Outlook 2017. Uphenyo lolu luthi okuza kwenza umnotho othuthuke ikunakwezulu lokuthuthukisa ezokwethekelelwa kwelizwe. Kodwa lolu phenyo luthi ukusilela kwemali emabhanga kukhanya kuzaqhubekela phambili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga othi kavumelani locwaningo lolu.
Iparliament yeZimbabwe savumelana ukuthi lanxa nje isivuno sasihlupha kulama drought, kasilungiseleni ukuthi kungaba nokudla sibe le ndawo lapho esikugcina khona. Ungakhangela namhlanje bethi i-agriculture izasinceda nxa bengabantu abaqotho nxa iziphala lezi okugcinwa kwakumumbu bayazilungisa. Iziphala lezi sezihlephukile zonke nje ilizwe lonke, awungeke lapho ugcinwa khona umumbu ufice useziphaleni. Umumbu nje sugcinwa ngabalutshwane ezindlini emathrakini abo nalapho abagayisa khona aba-individual. Kodwa nxa umuntu emela uhulumende ekhuluma umhlaba udabukile ethi hayi sokuzaba ngcono, lowo ngumuntu nje oziphuphelayo ehamba. Umuphuphulele sibili kurayithi, kodwa ungazibone umuntu omdala esehamba ngohle ubone ukuthi lapha kulohlupho. Lapha eZimbabwe sesilohlupho, abadala sebephupha behamba.
Manje mnumzana Mhlanga, ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulalokhu okuthiwa yi-command agriculture okuthiwa khona nguhulumende yikho okuzabangela ukuthi ezokulima zithuthuke?
Command agriculture afayitho ingaphi? Uzakhangela ukuthi indawo nje ezimbili ezintathu lapho abafika bethatha impikisa bethi hayi lapha kuhambe kuhle. Ungabona nxa sowuthombele kuhle akulamlando ukuthola besitshela sizazibonela njengabantu beZimbabwe ukuthi hayi sesisuda. Ngoba ngingakutshela abantu beZimbabwe bengezwa kuthiwa kuyaholisa ubumvu, izalukazi ziyanyathelana kunje amasaka amathathu bathayana abantu benkosi akhethe ukuthi wena ungowezalo wena ungowani. Uma kunjalo ngalalayo bendi abantu abahuliswa nje umumbu ngasiyibona nje sihla bona nje hayi kungasisakholisa umumbu. Ngoba kumakholisa lokhu umumbu kuyakhanya ukuthi hayi lapha siselikangeleni. Yebo na izululana, kodwa kakuhle abantu abavuleyo balutshwale nje bambalwa abavulileyo. Lokhu nje ikukhampela nje kwamadoda bekhampela, kodwa hathi lokhu esithathi bohlupho ngezomnotho kasika yindawo kanti.
Lo-ke umnumzana Albert Mhlanga, usomabhizimusi bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa esethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget wathi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esifika phose okubili ekhulwini i-1.7%. Kodwa ucwaningo lwe-African Development Bank lolu luthi umnotho uzakhula ngesilinganiso esiphansi kancane esedlula okukodwa ekhulwini i-1.3%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kujera.
Angibone ukuthi ukuzenzakala kungasenani ukuthi sibone i-agriculture sile le season engonywana ku-agriculture ngasikhandeleyo ukuthi silama grain legwayi eliningi, kodwa i-1.3% ngibona njengani iningi kakhulu.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana umnotho welizwe ungathi xaxa nxa kukhangelwa lokunye okufana labo-tourism le-manufacturing industry?
Ya, uyabona into enzima lapha yokuthi kulamanye ama esingathi ngama external factors abanga ukuthi i-economy yethu ingahambi kahle. So yiwo ama factors azenza ukuthi i-economy ingaqoki ngendlela esikhangele. Ungakhangele sisazi yabona ukuthi ama policy inconsistencies into ezinjengalezo zizenza ukuthi ukuswelakala kwemali ku-economy
yikho okwenza ukuthi economy ukuthi igrowth yangkhona ingakhweli ngendlela esiyikhangele.
Eziphaleni lapha kuzaba kungcono kuleminye iminyaka, kungakuliqiniso into
lelo liqiniso sibili, njalo ungenza ukuthi sisebenzise imali enlutshwane ukuthi sithenge ama-grey. Kodwa khathesi i-economy yethu ile problem yokuthi asila mali, i-cash iyasilela lapha.
Alo-ke umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abathengi abethengisa impahla phakathi kweZimbabwe leBotswana babikwa sebephila ngokungenisa lezo mpahla ngudlu. Lokhe uhulumende wabeka isinqumo sokuvimba ukungena impahla ethengwa phandle kwelizwe. Okuningasikuzweni kuntathela izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya eseHaveroni eBotswana.
AbeZimbabwe bathi uhulumende kumele acabangisise ngomthetho wokuvimba ukungena kwempahla ethengwa phandle kwelizwe. Iphephandaba likahulumende leSunday Mail libeke ukuthi ukungenisa impahla ngudlu kuyakuqonga njalo kuncitsha isikhwama sikahulumende imali ebezabhadalwa njengomthelo weduty emngceleni. Bekube kwaba lenhlansi yokuthi uhulumende useyesulelisa isinqumo ngempela viki, kodwa kube kwachasiswa ukuthi hatshi akunjalo. Umphathintambo obona ezamafektali kanye lokulungiswa kwempahla etshiyene elizweni umzana Mike Bima ubebikwe ngamaphephandaba kahulumende esithi umthetho ovimbela ukungenisa impahla usuyesulwe ngoba usufezile izifiso abakade zifunwa nguhulumende. Kodwa lokhu kulandulwe iziphathamandla zikahulumende. Kuthiye abathenga ngaphandle kwelizwe abafana lonkosikazi Edith Nkala bekhala besithi ngabe uhulumende uyafaka umthelo weduty kulezo mpahla ezikuluhlu olungafanelanga luthengwe phandle kwelizwe.
Siyananzelela ukuthi ngale mpahla ziyadula kona wesebenzisa i-US dollar. Ngabe kumbe mhlawumbe uhulumende uyafaka nje okuyimadlanyana kulezo mpahla eziproduswa lokali khona ngale ukuthi abantu babhadale emabhoda lapho futhi ijuti ukuze sikwanise ukuthi okunye lokhu sikungenise kuhle abantu baphile kulokuthi sime sithenga khona ngale zona impahla ngale khaya sidula.
Kukanti omunye umnumzana Rodney Moyo okubhizimusi yokuthenga ikakhulu impahla yesigqoko esiyathengisa emkambo weflea market koBulawayo uthi iningi lisithola lingenisa impahla ngudlu ngenxa yomthetho kahulumende.
I-import ban leyi yenza ukuthi abantu besimagile impahla ngendlela engafundiswayo elizweni. Okuwezinto efana nje ukuthi umuntu ethwala igabi ifuweli ifuweli sebeyicaphisa ngasegangeni ufake impilo yomuntu engozini, abanye bayafihla ezimoteni laphuzwe phansi kwamasidi kuyadubuka. Ihulumende ngawutshiya-relaxa ngomthetho lowo ngoba abanye abantu bavele baphila ngokuthengisa.
Uhulumende yena uvika ngelokuthi usakaqhubeke ngalesi sinqumo ngoba isadinga ukuvikela impahla elungiswa phakathi kwelizwe ngendleko enkulu kule nengi evela phandle elintengo ephansi, ngakho ibulala amafekithali ekhaya kanye lokuncitsha uZulu weZimbabwe amathuba omsebenzi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeHaveron kwele Botswana.
Inhlanganiso ezikhankasela ukuthula elizwe lokulelungelo lamalungelo abasakhulayo zithi ziqhuba inhlelo ezijeneyo ezijonge ukwenqabela udlakela elizweni phambilini kokhetho luka 2018. Inhlanganiso lezi zigoqela Education and Unemployed Youth of Zimbabwe le Heal Zimbabwe. Abasakhulayo yibo abavame ukusetshenziswa kundaba zodlakela ngesikhathi sokhetho. Ngesonto kube lokulwisana ukubi phakathi kwamaxuku ebandla leZANU-PF koBulawayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli we-Education and Unemployed Youth of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
Sizama ukuthi ontanga bengabi yibo labana abalwela abaphathi benhlanganiso sebeze befike esibangeni sokuthi belisane. Ngiyobona sikhangele ukhetho oluzayo next year, sikhuthaza ontanga ukuthi untanga kumele yena ngokwakhe abe le responsibility yokuthi azivotele, ivoti ipolicy yakhe ibe yiyo ongayilondoloza eqakathekileyo rather than to be used as a political instrument ethine sengumntanga ohamba ekhulisa omunye futhi umfowabo ohlala naye esigabeni okukhombisa ukuthi ngemva kwesikhathi esifitshane ukhetho seluhlulu kubangela inzondano phakathina kusigaba kakhulu lokho siyakukhuthaza njenge-organization educational and employment forum osimbabuni ontanga into eqakathekileyo kade siukuthi bekame ukuthi besetshenziswe ukuba njengama-political instrument ukuthi belise abanye ontanga ngoba isiphetho lokusalayo ukuthi sonke sifesa the same challenge and the same poverty.
Balwamukela njani uhlelo lwenu lo labasakhulayo?
Engingakusho Nkomo, currently a situation eZimbabwe is very tense to everyone. Now ama youth they start to realize and to understand ukuthi no, I think kuyinto eqakathekileyo ngoba ngaze sifike esangeni sodlame sokuthi silisane okusalayo ngemva kokhetho ontanga bonke bahlupheka okufananayo irregardless of being you are from MTC, you are from ZANU-PF, you are from ZAP. What still remains what you are facing challenge efananayo njengabontanga. Now they start to realize and to understand that concept ukuthi no, it's not an important to fight one another as brothers.
Inhlelo elilazo lezi inyoni ziyaletha ndawonye umzekeliso sithi abebandla leMDC labe ZANU-PF yini kumbe likhuluma labo nje ontanga lingadinga ukuthi ngabaliphi bandla
ikakhulu ontanga bezana ngoba one thing into abayizama abayesabayo labana ontanga ikuthi bengabonakala sele participator labanye ama youth ama kuba licala besaba ukuthiselwa izigaba lemini.
Hallo ke ngumnumzana Zenzo Nyoni umkhokheli wenhlanganiso Education and Unemployed Youth of Zimbabwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Atha uatha nata prata emfita empopom emapopoma sakuthi rasu ita number 1 bekwama tsocheta emathabuta. Ngishumtwana lo mina ngiyamthanda lo buhle bakhe lo bufuna ukumuthatha ulamanga wena mtita ulomona wena mtita wake wambona nemtita jela umazela ngakhona mtita
wake kwadlula umbutshwa wadla futhi nojava umntwana lo wayengugova izolo ngimbonelo memba wobutsha
seka ugcoke isteti
akutho ukuthi yena usteti kutho ukuthi umntwana utreti uzadisava sebuleti ukuthi lesankaleli liyadisaiza lesankaleli ungaze uthi lizankaleli liyalithanda izankaleli
ebhithi umntwana lo mina ngiyamthanda lo buhle bakhe lo bufuna ukumuthatha the future is bright, in the darkness is my light. When you so journey, hold your tight.
Love is blind, I say you don't know that. To go and hang out, don't do that. Hang up, break the heart, try me not. It's a Wednesday party, bomb or flat.
Chandler, do you feel change your home, yo? When you feel the city, yo? Jumela, man, kilo, me, chan. You follow me, jeng, it's me, chan.
Right now you think you are better.
Olithatha ulisa kuphi izangaleli ingoma ka Rasboom lo eyisikhathaba esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Izisebenzi zempilakahle iningi lazo kungabongi zitshengisele emahofisini enhlanganiso ye-Health Services Board ezikhonona ngesiphatho emsebenzini. izakhamizi zeMandebeleni zidla amahabula ngenkulumo kanobhala ogatsha lwezemfundo othi izikolo ezingamachumi amane zilakho ukuvalwa ezansi eMandebeleni. Silugqiba lapha uhlelo, igama nguChris Gande, lisale kuLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.